A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 8th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and all over the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about a raft of new regulations in South Africa that will impact on asylum seekers.
Thousands of Zimbabweans who are refugees in that country will be impacted by these regulations.
The Department of Home Affairs in South Africa gazetted tough new regulations that will have far-reaching effects on refugees and asylum seekers.
The regulations that came into effect on the 1st of January 2020 ban refugees from engaging in political activity, imposes immediate detention on grounds of national security, demands the presentation of an asylum transit visa for those coming to South Africa through another country, and prohibits refugees from seeking services of their embassies or consulates.
According to the new regulations, those seeking asylum have to do so at the port of entry and not just pop up at the Department of Home Affairs office.
Former top ruling ZANU-PF officials, former tourism minister, namely Walter Mzembe, who has formed the People's Party, and Xavier Kasukwere, who is leading the Xavier Wabantu movement, will also be affected by these regulations.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also streaming live this show on our Facebook pages, that is VOA Zimbabwe, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Hongo Mkoma Christoph. Itoti makuru kote egoreza.
Senga mhlophe.
Ndansa nambu kona egoreza mura 2020. Yani ndo ichiro mkwache niche kutanga.
Ye. Tuna kubona na last year.
Takapesa kubona na gorra kape.
Sure.
Aiwa ndiso zo. Nasi tirukuita urukuro. Pamsoro pe mutemo mucha. Mutemo wa gara wango orimo asi. Unonzo waka wandu zuka papa ine mutemo wa 2008. Wakawanduzwa kutunga uchisimbiswa pamoche towa nemimwe mitemo mitsva yakazowedzerwa ipapo yekuomesera kana kusimbisa nyaya dzevapoteri muSouth Africa. Chikuru chiri kunyanyotariswa nevakawanda pamutemo uyu kana pamitemo iyi ndechekuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zviri kutsvaga upoteri zvinenge zvisabvumidzwa kubva 1 January kana 1 ndira gore rino kuti zvinge zvichipinda mune zvematongerwo enyika mungava muSouth Africa imomo kana kunyika dzavakatiza zvekuti vanenge vachidzana nemapato ezvematongerwo enyika kunyika dzavakatiza kana kupinda mune zvematongerwo enyika imomo muSouth Africa. Mutemo iyo unonzi unobatawo kuti anenge apinda muSouth Africa achitsvaka upoteri haachadyidzani kana kufanira kunge achienda kumizinda yenyika yekwabva kunga kuembassy kana consulate yeZimbabwe toti chizvarwa cheZimbabwe kuti anga achienda achidyidzana neveikoko kana kudyidzana nevakuru vehurumende vakasara kumusha ukazivikana kunzi mune muchitaudzana zvinonzi kana wanga vakapiwa upoteri hunobva wabviswa. Zviri kunziwo mutemo uyu uri kusungawo zvakare kuti vange vasingashande mamwe mabasa. Kana wapiwa upoteri hautabvumidzwa kunge uchishanda mamwe masectors economy kana mamwe mapoka mabasa munyika imo muSouth Africa. Hanzi kana wakanga wakanyorisa vana iyo kuti ndine vana vatatu pavainyoresa uchida kutsvaka upoteri wambosiya vamwe vaviri uyewo une vashanu wozoda kunowedzera vana ivavo. Hanzi pane pakudiwa inonzi paternity test kana DNA kuti waoneke kunzi vana vako here. Mitemo yacho yanzi yakati wandei iri kuchemedza wakawanda wemasangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe. Ndo nyaya yatoda kuti kurukure tichangobatanidzawo nezvatiri kunzwa kuti zviri kuitika kuUnited Kingdom kuBritain uko kwatinonzwa kuti kune mugore ra 2018 negore rapera ra 2019 zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvaitsvaka upoteri kunyika ikoko zvaizosvika pakudaidzirwa vashandi vekumuzinda vekuembassy kuti vange varipo pazvinenge zvichipiwa kana kuitwa mainterview kana kubvunzurudzwa neve Home Office vekuBritain ikoko vasati vadzosirwa kumusha kana vanyimwa upoteri kazhinji hanzi vanenge vanyimwa upoteri ndovanga vachisangana nematambudziko iwayo Magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kuti nyaya yakadaro kutyora kodzero dzevanhu nekuti munhu iyeyo haazosununguka kuti anga achitaura emamudaidzira hurumende yaari kutiza iyoyo tichangowedzera nyaya idzo tichizikurukura Chris
yebo jonga ye namhlanje ke zulukandaba sixoxa ngodaba lweSouth Africa lapho osekwethulwe khona imithetho imithetho le ubivele ikhona kodwa ke iguquliwe yabotshwa yaqina kakhulu yasiyenzwa lokho okuthiwa iGazette okuthi ukuthi uqalise ukuba ngumthetho kusukela ngomhla ka 1 January ye okumunyethwe umuntu imithetho le kugoqela ukubana nxa uSouth Africa khona le akusamelanga ukuthi ungene kwezombusazwe kungaza ngekhaya lapho vela khona kumbe eSouth Africa hayi akusamelanga njalo akusamelanga ubonakale use embassy kumbe esigodlweni someli welizwe lalapho ovela khona eSouth Africa njalo imithetho le igoqela ukubana nxa usudinga ubuphepheli iasylum akusamelanga ukuthi uthuthe usukhona le phakathi kwelizwe bathi bona kumele uthi ungena nje emngceleni khonapho uhle ucele ubuphepheli ye mine nganyana imithetho yakhona sizathi fahla silengcwethi esizinqusileyo ukuthi sizoxoxa lazo lukhona njalo olunye udaba olokuthi kwele Bhilitane sokuzamele kusokuke kwenzakala ukubana nxa udinga ubuphepheli kuyabizwa imeli welizwe lapho ovela khona abe sesimeceleni lapho lawe ubusukhuluma ukuthi ubaleke njani elizweni lakho njalo kuyinokwesabayo sizaluphatha nje kancane lolu daba kodwa esikhangelane lalo kakhulukazi ludaba lokubana olokuthi akusangenwa kwezombusazwe yesizwa njalo kuthiwa lamabhizimusi ye ukhanya nxa usuqala ibhizimusi sokulemithetho eminingi kakhulu amabhizimusi amancane wona la afana lokuthengisa ezitaladeni lokunye okunjalo hayi sokuzaba lukhuni ukuthi kwenzakale jonga
onguka vadiwa vateereri nevatariri tave nemudari wedu wekutanga munyarikani wedu muchirongwa vadiwa mavhinga vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vamavhinga togamuchirai muchirongwa chedu
kuva pachirongwa makadii vakadii vateereri
aiwa tinoimba vateereri vari kuzvinzwira hanze chiri musaka saka chinozvinzwira vamwe vachiti hapana inofurira irere ndofunga vari kunzwa vega maybe I may start by asking you your views or your take on these new laws that were effected by the South African government from January 1, 2020?
Well, South Africa has taken a hugely counterproductive position of introducing stringent regulations with regard to asylum seekers and refugees, particularly the prohibition of refugees in South Africa from any involvement in politics or in political engagement with their home countries and also within South Africa, the host country. This is very unusual, unprecedented, and smacks of institutionalized xenophobia because, look, South Africa itself has a history of activists fleeing from apartheid South Africa before independence in 1994. Into neighboring countries, including Zambia, Mozambique, Zimbabwe, Tanzania, where they continue to engage and to call for full independence and an end to the racist minority government in South Africa. But now it is saying refugees who have fled political persecution, for example, from Zimbabwe, cannot continue to call out for freedom and independence and democracy in Zimbabwe. This is an effort. We have got huge groups political actors, including representation from the ruling ZANU-PF party in South Africa, and many of these will be refugees. And now, under these new regulations, they are barred from any kind of political engagement. And if they violate these regulations, they will be deported back to their home country. And this is clearly a law that needs to be challenged and will be engaging with colleagues and lawyers in South Africa for an urgent court process to set aside these unfair regulations that violate the rights of refugees and asylum seekers.
Yes, Mr. Mavinga, welcome to the show and a very happy new year.
Thank you so much, Chris. Happy new year to you as well.
Thank you. Now, Mr. Mavinga, what exactly do you mean when you say these laws are unjust? Is it not, are they not protecting themselves, I mean, the South Africans?
Well, you do not protect yourself or your country by taking away the rights of people. Where have you had in this globe, in this day and age, refugees who have sought asylum in a country being prohibited from speaking out about the injustices that they faced and fled back home? It is a vital and critical right that needs to be supported to say they need to continue their activism wherever they are. And South Africa is taking away this right. It is unprecedented, it's unheard of, and it is most unfair. What is the justification for such a gross violation of a basic right like political participation? There is no justification.
What does the United Nations Convention of 1951 say about this, Mr. Mavinga?
Well, the first thing, Joga, is that this is a 1951 convention on refugees, so clearly it is out of date. But yes, it does give a lot of power to host countries on the grounds of sovereignty. It allows them to decide on the mechanisms and mechanics of what kind of support refugees can enjoy in a particular country. But it does also recognize the rights of refugees. And unfortunately, it has limited power to rein in countries that have stringent laws that strip the rights of refugees, but certainly within the framework of the UN human rights framework, there is an acknowledgement that every person has a right to political participation, and this is what South Africa is taking away.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our first caller. Hello.
Okay.
Hey, what do you have?
Human
rights defender.
Okay, then I'm going to go on the name of the Apple Aslam Sika. Because the Apple Aslam Sika 2008, 2009,
South Africa ine dambudziko guru rekuti mitemo yavo nemaitiro avo pa asylum zvakadhakwa hazvifambi zvakanaka, izvenofobia chaiyo chaiyo. nekuti tinoona kuti ku Cape Town vakatovhara ma office ekuti vanhu vaende ma refugees kana vanonge vachinotsvaka upoteri pa asylum. Iko zvino zvamuri kutaura zvekuti maka apply 2008 variko vanhu vakawanda vanonzi nguva nenguva vakaapply vanonzi dzokai vachidzimbirwa, dzokai vachinge vachivhiringidzirwa. Kuvhiringwa kwekodzero hazvifaniri kunge zvichiitika izvozvo, asi dambudziko nderekuti vanhu vakawandisa muSouth Africa vane dambudziko rimwe chete vasiri kukwanisa kubatsirwa nekuti hurumende yeSouth Africa pachayo ndiyo inotori nedambudziko rexenophobia. Muri kutyorerwa kodzero dzenyu mukoma, zvinoda kuti kana handizivi kuti muri kupi, asi zvinoda kuti mutaure nemagweta anobatsira pachena vanosanganisira veLegal Resources Center kana kuti veLawyers for Human Rights South Africa, kana kuti tsvagai Africa Diaspora Forum inobatsira maZimbabweans nevamwewo kuti mubatsirwe kuti kodzero dzenyu dziremekedzwe, nekuti zviri kuitwa izvo hazvisi izvo, hazviti pamutemo, asi zvinoitwa nekuti vanhu havazive kwekuenda kana vachinge vaitirwa izvozvo.
Thank you so much. Wamavhinga maita basa. Mukoma Dominic, ndofunga manzwa mhinduro. Regai tisoro rimwe muteereri ari parunhare. Hallo. Ndiani vari parunhare?
Lazarus Marango kuZimbabwe.
Mukoma Lazarus Marango.
Ya.
Nyaya iri mudariro mainzwa mukoma, tikangireiwo tinzwe pfungwa dzenyu.
Ndiri kuona kuti izvo zviri kuitwa neSouth Africa zviri kuita sekuti vari kulaeza neZimbabwe, kuti Zimbabwe sezvazviri izvozvi zvinoende ko vamwe vanhu muno muZimbabwe vari kutobuda kunze kutonotsvaga asylum iyoyo nokuda kweutongi zviri kuhuri muno muZimbabwe. Ine ndaiona sekuti dai zvaibvira vaine venotsa mitemo iyoyo yemuSouth Africa, kuti vanhu vanenge vaendawo muSouth Africa vapuwewo kodzero dzakangofanana nedzemuSouth Africa vacho.
But mukoma Lazarus, Zimbabwe inozobenefita chii? Zimbabwe inobenefita chii ipapa kana vanhu vaye vari kutiza munyika nekuoma kwezvinhu vachizonodzoka kuSouth Africa kana kudzoka vashaya vatadza kugarako? Zimbabwe inozobatsirwa papi manje?
Kana vanhu vakawane chekubata cheuviri kuSouth Africa, zvinokwanisika kuti Zimbabwe yacho inotobatsirika zvikuru nokuda kwekuti vanhu vari kushanda izvozvizvi outside the Zimbabwe ndo vari kutoite kuti vanhu vararame muno muZimbabwe.
Saka zvinoreva kuti Zimbabwe inofanira kutotaura kane South Africa kuti inyewenetse mutemo uyu, kwete kuti iomesere vanhu.
Ndizvozvo, nekuti imo munomwe sedinga munhu ndiri munomwe muZimbabwe, ndakadzingwa basa muna 2016 izvozvizvi ndikunonga sose nemuromo kuti ndirarame, asi kuti ndibude ndiende kuSouth Africa kwacho nezvinodiwa handina. Saka ndofori muno ndichingotambura ndiri muno muZimbabwe, ndakupona sedestitute munyika yedu.
Aiwa, tinotarisira kuti zvinhu zvichakurerukirai mukoma, tichitarisirawo kuti pachaita kugadzirwa kwemutemo iwe kuti unge uchirerutsira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika, sezvatanzwa vamavhinga vachitaura kuti mutemo iyoyu unofanira kupikiswa. Thank you so much mukoma Lazarus.
Thank you very much. Ndongoda kupa kutenda kustudio 7 nezvirongwa zvamuinazvo zviri kutisimudzira kwazvo. Pamwe pacho unenge washayiwe zvanhu, asi nekuteerera studio 7 tinombo refresha mupfungwa. Tinoda kukutenda ipasi.
Thank you so much.
Thank you.
Welcome. That's our second caller, Mukoma Lazarus Marango. He's calling from Zimbabwe. He says he thinks Zimbabwe is working with South Africa for the South African government to tighten these laws. But at the same time, he feels that the laws should be relaxed so that Zimbabweans can go out, work, and then help sustain the economy. Because he says many people in the diaspora are those sustaining the Zimbabwe economy at the moment, Chris.
Yes, Jonga. I think that's a very valid question, Mr. Mavhinga. The caller there is saying, it looks like these laws are targeting Zimbabweans, because right on the same day when we heard about these laws, it was the same day that we heard there was a political party that was formed by Zimbabweans in South Africa. I mean, of course, it could be a coincidence, but what's your take?
Well, it could be a coincidence in the main, because laws take time in the making. So if you look at the drafting of the amendments to the 2008 law on refugees, it took quite a while, but certainly it will affect in a big way Zimbabweans in South Africa who are refugees or asylum seekers, especially those that were looking to be actively involved politically with what's happening back home. Like I said earlier on, we have different, you know, groups, formations. South Africa is a province in terms of, for example, the MDC Alliance, ZANU-PF, different groupings have got political representation in South Africa. And for those who are refugees, they will now be barred from that kind of political representation. But worse, what is worse is that there will be no interaction with your home country, including with the embassy. Because now even entering your own embassy in Pretoria, the Zimbabwe embassy, if you're a refugee, then you are deemed to have availed yourself to the protection of your country, and therefore no longer fitting to be a refugee. And this is very problematic, and it needs to be challenged, and the law must be set aside. Because as I have said, South Africans themselves, when they were in exile as political refugees, they enjoyed full political rights of activism to push for the independence of South Africa.
Mm. Thank you so much. Hello? Yes, ndiani hawo?
Mashangana.
Mashangana.
Ya, Mashangana.
Uyakhuluma?
Wese. Ya, ngiyakhuluma.
Ah, tichimbotanga yini kukhuluma.
Unjani baba?
Kunjani na?
Ah, ngiyaphila la umnyaka omutsha.
Ya, ngiyakhona umnyaka omutsha.
Mm, akusitele uthini wena ngemthetho lesizwayo ukuthi nxa ufuna ukwenza ezombangazwe bengakuzwa bayakudeporta.
Ya, inkinga ikhona ubode wamazinga siyabazwa last year mina ngakhuluma ukuthi bazofika nini solanga bajamelana bangathandi abantu ekhaya abanama ID abaningi ukuthi bakhone ukuvota. Bona kusona bafuna ukujamela abantu bangaphandle bazofika nini, because imithetho bafuze bayenze so, because abazala e-South Africa baningi kakhulu ukuthi israthi bangavumela ukuthi umunye nomunye athathe asylum. Xenophobia angeke iphele. Manje kungaba ngcono ukuthi bayenze ukuthi bodwa amazinga bayenze iplani ukuthi nale khaya le ukuthi bajamele abantu abanye bakhona ukuthatha ama-ID bayenze yonke. Manje ma bathi bafuna ukujamela abantu abadanele ukukhona ukubajamela, because abathi labala baningi kakhulu abantu bangaphandle angeke ikhona i-South Africa.
So manje ubona njani, uza kungena yini wena, uyakungeneni emaralini kumbe uye emaphathini la ezombusazwe?
Kuphi ekhaya?
Hayi, khona ngapha e-South Africa.
Mina i-South Africa ngilandela i-SAF lapha, ngiyahamba emaralini akhona, but manje wabona ukuthi mina ikinga le ngiyibonako le ihluphayo kakhulu ukuthi abathuzwa ngaphandle lapha baningi kakhulu. Ivisi ngathi ye sicela ama-aslam, sicelani amakhandi lawa alapha maningi aphuma kungaphandle. Manje e-South Africa ayidina amazinga zakhona ukuthi laba running off. Manje kodwa amazinga babafunze bayenze ukuthi nale bajamela abantu nale khaya nala, hayi ukuthi baze bazohlala bakhala bala e-South Africa bathi ye sifuna ama-aslam bazofika nini.
Ya. Vamachangana, ndofunga mungango tidene shona zvamaa muchitsanangura nesindebere.
Apa ndiri zvamaa zvinobetsera chii zvinogara zvicherwa navadhe vamazina kuti vanoda kuda kumirira vanhu kuno asi kuti zvibatwa vanoda kumirira vanhu havana maID vakawandisa. Asi vanogara vachichema vari pano paSouth Africa saka zvinosvika pati vachingogara chichema kuti vanoda kumirira kuti vanhu ngavasiwe maaslam. Vanhu vanoda maaslam vakawandisa sitereke nekuti everyday kunotopinda manyuwani paSouth Africa. Saka zvisi zvinozvo South Africa inopinda mutemo kuti zvinhu zvichavanyore kuti vanhu vawane maaslam nekuti vari kuona kuti hazvibetseri nekuti mangwana stress rate unongogona kumuka hazvina fobia. Hazvibetseri saka zvakaita South Africa ine ndinotoona dziri nana kuti zvinofanira kuti tigabuke kwatinova kwade kungogara tinochema tiri paSouth Africa yowe Islam tinosvika kupinda zviri kuti ndio kuti vatimirire tiwane maID tigone kuvhota.
Vamavhinga, mubvunzo uyo wabva kuna vamachangana.
Chekutanga mwana wamai vamachangana, ndinoda kuti ndikuzivisei kuti kutsvaga upoteri ikodzero zvinofanira kuremekedzwa, nekuti havasi vese vanhu vanenge vachiti vari kufambira zvakanaka. Vazhinji vanotsvaga upoteri vanenge vatiza mhosva yekuti vari kutsvagwa nehurumende yavo kana kuti nevanotonga kunyika kwavo, vachishungurudzwa kana kuti kuda kutopondwa chaiko. Saka vanenge chinonzi upoteri kutsvaga kuti imwe nyika ichengetedze munhu ane upenyu hwake huri munjodzi pamusoro pemafungiro ake pane zvematongerwo enyika, kana pane zvekurarama, kana pane zvimwewo, kana kuti zvechitendero. Saka izvi tinofanira kuzviremekedza, nyaya yekutsvaga upoteri nekodzero yekutsvaga upoteri. Asi tabva ipapo tinofanira kuziva zvehongu zvakakosha kuti musadak kana kuti South Africa muve nechitenderano chinoita kuti vanhu vakwanise kufamba zvakanaka sadhaki yose pasina kuganhurirwa, vachikwanisa kushanda vachidzokera kudzikumbisa kwavo nguva nenguva. Zvaingoitwa kubva pasi chigare, kubva nguva yewenera, madzisekuru nemadzibaba edu vaingoenda kuJoni vachinoshava vachidzokera kumusha. Izvozvo zvakakoshawo, asi hazvireve kuti kutsvaka upoteri hakuchisina kukosha, nekuti kune vamwe vari munyatwa vanoda chengetedzo iyoyo inopiwa pasi peupoteri.
Vamavhinga, tinoona zvizvaro zveZimbabwe zvakawanda, kana kuti rigaindiise mubvunzo nechirungu kutira vateereri vedu vese vanonzwa mitauro yakasiyana siyana vangobhenefita. Zimbabweans in the diaspora, Mr. Mavhinga, they've been demanding diaspora vote. Does this mean that those in South Africa now won't be able to vote in the event that the government allows Zimbabweans in the diaspora to vote?
It looks like that, yes, because vote is the highest expression of political participation. So it would appear that even the ability to vote from the and within the diaspora would constitute a political act that is possibly prohibited under the new regulations, yes.
Chris.
Yes. So, Mr. Mavhinga, from what you see, how do you think the impact will be of these regulations, especially when we look at the events that we spoke about earlier on, about political parties sprouting in South Africa being fronted by Zimbabweans? What will be the impact as far as you can see?
It will be a huge negative impact, not only on refugees in South Africa who are mobilizing and organizing, and we are not only talking about Zimbabwean refugees. South Africa is host to refugees from across the African continent, from as far west as Nigeria, Ghana, and also from closer Mozambique, Malawi, Zambia, the Democratic Republic of Congo, Burundi, Tanzania, and so on. So it will be a huge negative impact, but also it's a huge blow on the image of South Africa, because these regulations are clearly xenophobic in their nature. And South Africa is going to take over as the chair of the African Union in this new year, next month. So this is a huge blow. There is need to reverse this by the government of South Africa, but also for human rights lawyers to come together in South Africa. I will be there next week to try and mobilize and push for a repeal of this or a setting aside of these unfair laws.
So from what you know, are there any countries in the world who have these kinds of regulations that prohibit political participation of refugees and asylum seekers?
I think what is there is that there is a wide range of approaches to how refugees are dealt with by different countries depending on or based on the principle of sovereignty of a particular country. But for most countries, they are refugees are confined to camps, which is a positive for Africa. So that South Africa is so far not gone the route of confining refugees to camps, but within those camps, refugees will then be able to able to enjoy their other rights. I am raising the issue of camps because in Botswana at the moment, at their biggest national camp, Dukwi Camp, there is a mass expulsion of foreign nationals, including Zimbabweans, who are in their thousands there, because Botswana is also saying it's exercising its sovereignty. So there are different regulations that are put in place. Zimbabwe has got a number of refugee camps where it keeps and looks after refugee communities from different countries across Africa.
Thank you so much, Mama Vinga. Chimboturai mafemo, timbozwa tutaurwa nevateriri varipa Facebook Shona page. Hanze na Clive Chitumba, watching from Harare kubudiriro, ndimkoma Clive hawa. Then Tadiwa Shava, sisonke viowe Shona. Talente mchemwa, makadi koko mazikoma angu, ayo watinotenda shukuru, mkoma talent chiroa penyu, mkoma Tinashe Chiremba, hanze ndiripa Harare. Tinonzi kwa kufara kana muripo tinotenda waimi kudamu sere anzi xenophobia that's xenophobia na anzi ne na neva nevado chitemerere ndirukuona hangu ndiripa Zimbabwe hapo then kudamu sere anzi south ya dakwa xenophobia has started in the trucking industry again our road and Roslyn depots from depots for SAB were closed off to foreigners from yesterday. They were saying no trucks driven by foreigners were allowed to load there. Then Trust Chipanga, good evening. Then Telenze Munara runs more than 250,000 Mazimba. Akapiwa ma permit kana kutenda hapana. Nyika ya South Africa ina right here pamusoro penyika yayo. Ne makaye kuti Zimbabwe ine watungamiri wakawo mamwe sedombo. Zimbabwe pachaya ine mitemo inorwadza pama foreigners. No foreigner is allowed to drive from Zimbabwe. Aiwa, tukuchema edu asi, Zimbabwe ndiyo chibaba, chesinu zvose, ndiyo zvirikubva kune vateereri vedu wanyora pashona Facebook page edu. Tomozwa muteereri ari pano nhare, alo? Ndiani avo? I think there is a bad connection, alo? Alo, we are having a bad connection, I think. Yes, Chris, alo? Maybe we can call you again. We are going to call you again. Thank you so much. We have your number. We'll call you, Chris.
Yes, Mr. Mavinga.
Hello, yes, Chris.
Yes. So now, from the interaction that you have with Zimbabweans in South Africa, what has been their reaction so far? Since we know this started on the 1st and we are 8 days into the new year, so what has been the reaction so far?
Huge disappointment, shock and dismay. But Chris, you need to also to know that, as one of the callers has said, Zimbabweans and other refugees and asylum seekers in South Africa are under a heavy onslaught from different angles, including the ongoing attacks on foreign truck drivers in South Africa. So today I was inundated with calls from truck drivers in Alberton, where they are saying there is violence, local groups, ATDF, the All Truck Drivers Forum, which is xenophobic, is organizing protests, is threatening foreign nationals. And so there are so many things in Cape Town. Refugees, mainly Francophones, from the Democratic Republic of Congo, from Burundi, are also under siege and are battling with the authorities to find ways of protecting and safeguarding their rights. But this is across the board, Chris. There is also the issue of public hospitals now demanding that any foreigner or anyone without a South African ID should pay for health services up front before they are attended to in hospital. So there are so many things that are being thrown in the path of refugees and asylum seekers. It's a difficult life, and 2020 has begun in a terrible way. for these refugees in South Africa.
Mm. But vamavinga South Africa zvairi kuita mutemo uyu hakusi kuchengetedzawo here zvivanikwa zvayo nemabasa kuitirawo kuzvizvarwa zvenyika inokuti nyika yakawandirwa nevekunze vemunyika iyi tinoona vari kuchema kuti vari kutorwa mabasa nezvimwe zvakadaro.
Kusaziva kuri kuitwa neSouth Africa hongu pfungwa inenge iripo ndeyekuti tikarambidza vapoteri kuti vashande tinenge tachengetedza mabasa ezvizvarwa zveSouth Africa. Asi hava chiono chepedo pedo chiono chemberi chinoti ngatiregerei vapoteri nevanobva kune dzimwe nyika vashande zvakanaka, vondorwa pasi, vopiwa mapepa ekushanda kuitira kuti mari dzavanowana vabise mutero unoinda muhomwe yenyika kuti vanopiwa mari vagowana mari dzakawanda. Iko zvino muSouth Africa kune vanhu 17 million nevanoraudzira vanongopuwa mari pamwedzi wegaga kupera pamwedzi wega. The social welfare dzekunzi vanoshaya vanotambudzika, mari idzodzo dzinobvepi? Zvakakosha kuti South Africa iwane nzira yaingashandisa kuti vanobva kure vashande, vabise mutero, vasimudzire upfumi hwenyika yeSouth Africa. Nekuti iko zvino South Africa inoparadza mari yakawandiswa yekuda kudzinga vanhu kuita madeportations kunana Lindela kuPretoria, svondo rega rega mabhazi anenge achizara achinotsveta vanhu kuBeit Bridge. Asi vanhu ivavo nekuda kwenguva ira yavanenge vachiona nyatswa yavari muZimbabwe vanopfuma vachidzokera. Hazvibatsiri chinhu kuti muite mitemo yekudzivisa vanhu vanhu vanotangoramba vachipinda muSouth Africa nyango zvikadii.
Aiwa tinotenda vamavhinga, rambai muri parunare. Tine muteereri. Hallo.
Hello.
Yes, makadi.
Hello. Makadi vachonga.
Takasimba ndiani avo?
Mukwasha mukuru wemazezi.
Mukwasha ngomo ombera mukwasha.
Arikubva kuvanasi yavo vana kubusha kubva.
Arikubva kuZimbabwe.
Ndapara kuendabva kunyika kwangu chachayo.
Manje kwamuri kubhutswana network iri kunetsa mukwasha manje. Okay, but ndokugara network iri kunetsa.
Ndipare kugara mutown. Ndipare kugara mutown sechingwa.
Murume reserve.
Ndogara kukazi kwangu.
Yes, so lamusa chimbotanga ine Sindebele.
Okay, vajunga.
Yebo.
Yebo mukoma. Sapi lonjani mna?
Unjane wabuya ini kuna le wange.
Hai nzabuya.
Ndoda sipeti tapata bijani.
Aniti pe.
Hey. Au babo majong o utawo ana mazinga.
Yeah.
Asabale asabale ngamaloya akufundisa imphetho. Kodwa imphetho bangayise ni South Africa ngayise imphetho.
Mm.
Kangelo kwenzakale kuba angeza.
Ucingo lakho lisiphoqayo. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana Nkomo.
Ucingo luyala phela.
Ucingo lungani liyala. Esinye isikhathi luyazwa ka njengakathethe ngikuzwa kahle phakathi ungathi usukhuluma solubaleka futhi.
Alright, wathi ngikhulumela. Zwana anti yezikhiphini.
Yeah.
Itimthetho yethu yelizwe lethu yekeli South Africans imthetho yayo idefend sovereign state yayo.
Mm.
Uyakhostilizwa into ezinye utholi ilizwe selipuwa just because foreigners bagcwala ilizwe kusaleke ngakule 10 million uthole sekule 40 million.
Mm. How
can they manage their budget?
Mm-hmm.
Thina elizweni lethu eZimbabwe land is being sold. A poor person to get a stand, which is a totally stand, you got in here, yeah, thing is that man who doesn't know where it is going.
Mm.
People are driving expensive cars. We have one of the best buses in Kanyere. They are literally cars. Kulavan to drive motors in every service. We have to lose it where do they get money. Because also, I want to make government in Abatubanga. It's not the money, but people are poor. Now my finger that defends South Africa is wrong. It's not wrong. But people are poor, but people are rich. Instead, they are selling land, you are millions and millions. Instead, for a poor person, come here for Zwana, Baba Khan. We are starting paper, we figure of Zimbabwe, we need to feed it. It's in Kosi, never seven Zimbabwe, Zimbabwe, we need to stand, we are things we have done. It's free land. Now, you look at it, free money, everything as usual. And even late, you are still 32 over the Rhodesia. We are now poor than Rhodesia. I want to be humble, more than July. We are supposed to want to wait to make this man to buy, but there's a situation to pay. I want to pay. You take a tree, you want me to get cool. A cool. Who can I do to attend to Kuma? I want to go to Babulavanti, him good, he never gets him good. My proposal all over. It just was there is no law. Diamond and gold is being protected by the country. You have reserved Bank of Zimbabwe and our reserve of the country to feed its own people, the nation. But the man said, they must tell our government to make good laws. Not what a map town, like a small town, almost a quarter million. But a poor person is moving in the street. I want to ask you to get a couple of us to Chula Benzan, you want to have a bat to Chula. Mina Gandhi, I'm going to let a person and Zang bring me in Islam. I just came free. My city, in a city, you know, I'm a person free. I'm a free man. I'm not a politician. I don't want politics. But in Zulu Mundo, what should take I, you can? Ofana Nami, what should take I? You know, I'm a being out. They must tell our government to reduce their hearts and make us free. Free of them, a band to them, Sabin. You don't see India just treating to have a stand, have a man to plow. We have a Sagulavan and to work a candy. I saw so getting Abadini, Abadim Baluchuana, Kulabadini, Kulavantava was good in Mablavantava was living. But we live around to other under politics. Abama was good in my food. Who are running, who are feeding themselves. Our country people are poor, Gandhi.
Mkwasha.
But the people are driving postcards.
Thank you, Mkwasha Mazesuru.
God is watching. God is watching. Time shall come. God is watching.
Siyabonga kakhulu baba.
Kuphelele umhlaba wethu lethu likhululeke. Esathi sikhama at 47 eGangeni sithi abantu bazathala kude. People are now poor and
the poor. Thank you, Mkhwenyana. Siyabonga kakhulu baba. Zwana Mkhwenyana, Zwana. Kulubaba.
Ngivumelana lawe, yazi ukuthi ngisengikhumbula ukuthi ubaba uJoshua Nkomo wathi yena nga ufuni mali lima. So ngivumelana lawe ukuthi iland vele kumele sibe le land umuntu wonke ngisho. Kodwa amalungelo athi wona ama refugees kumele abe la malungelo eSouth Africa. So thina siyaxela iSouth Africa ukuthi iprotect amalungelo ama refugees onke eSouth Africa. Njalo ke iZimbabwe we need better laws for protection, but so we must look at both issues. Mkhwenyana, thanks.
Thank you so much, Mama Finger. Mkhwenyana, thank you so much, and we would like to welcome our second guest, Dr. Vusumuzi Siwanda, from the African Diaspora Forum, who is based in South Africa. Welcome, Dr. Siwanda.
Thank you very much, and good evening to you and your listeners.
Thank you.
Thank you so much. Yes, Mr. Dr. Siwanda, we are talking about the new regulations which prohibit asylum seekers from participating in politics in South Africa. Now, can you tell us what's your take on this?
Well, look, I think those regulations are invalid to the extent that they are misinterpreting also, you know, the international You know, the instrument that deals, I mean, the convention on the, I mean, the covenant on the rights of refugees, the 1951, you know, instrument.
Mm-hmm.
I'll explain in what way. Now, when we look at politics, for example, you know, the banning of people, you know, from participating in South African politics or the politics of their country, it is actually a misguided, you know, provision in the sense that the International Covenant on Civil and Political Rights entrenches, you know, the political rights as far as the Universal Declaration of Human Rights is concerned and as far as the South African Constitution is concerned. And we have seen that the court has been very, very adamant and strong when it comes to anything that limits, you know, the rights of people. And that's why the South African Constitution has got a limitation, you know, section 36, which deals with the limitation of rights, that is at a reasonable limitation. That limitation cannot survive, I think, you know, any court ruling. In the sense that when people are refugees, they are either fleeing their country because there is political unrest or simply because, you know, there are other issues, you know, to that particular effect. Now, in this particular case, we are saying that when you say that people should not participate in the politics of their country, you are basically saying that when South Africans were in exile, and, you know, were taking refugee in Zambia, in Zimbabwe, and other countries, they were therefore not supposed to belong to ANC, PAC, and try to fix South Africa. That is untenable. That is unacceptable. And that is not in line, you know, with the international instrument, you know, on the rights of, of all refugees and asylum seekers. So the minister came out saying, look, it is because he wants to curb, you know, the issue of warlords, because of the misunderstanding that is in Cape Town, where there are factions, you know, with the refugees and asylum seekers that attended the church. I think that is very opportunistic and unacceptable in the sense that those regulations were drafted and put up in about 2018, June, and the issue in Cape Town only took place, you know, towards the end of last year. So to come up and make that an excuse, I think, is actually taking everyone for granted and assuming that nobody is real thinking. I mean, South Africa is an open democracy, which is actually a leading example of, you know, democratic country. And whether there are many refugees that come into South Africa or not, a law or any regulation that is unlawful, that basically, you know, poses threat and harm to the rights of any group of people or class of people is not acceptable. And therefore, that is why we are saying that that particular, you know, provision that looks at trying to bar, you know, people from participating in the politics of their country, it is something that will not is not sustainable. And you will also take notice of the fact that there is a misinterpretation of the, you know, of the convention, I mean, of the 1951 convention or covenant, in the sense that when they say that when people, I mean, refugees are not allowed to visit, you know, their foreign mission or their consulate in South Africa, the general assumption is that all refugees and asylum seekers are people that are at loggerheads or are running away from their government. And that could not be further from the truth, because the South African Refugee Act, the 1951, you know, covenant are very, very clear in the sense that they say that, you know, people that are refugees are either as a result of instability in one part of the country, they are either fleeing, you know, for example, tribal wars, religious wars, and these might have nothing to do with the government. So if you are saying that the refugees and the people that have come into South Africa because they are running away, for example, look at Mozambique, in northern Mozambique, where there's always been RENAMO, and there's that, unrest. And then you also look at the fact that these days, the same part of northern, you know, Mozambique, close to Malawi, there is Islamic extremists that have started chopping people's heads off and all that. If those people flee and come into South Africa, those people are not at loggerheads with the Mozambican government. But they are practically saying the Mozambican government is not capable of protecting them, you know, in that part of the country because, you know, there is an insurgence or some form of, you know, unrest. And therefore, you then say that these people cannot go to the consulate either to confirm their qualifications or to try and get a birth certificate. I mean, I think that cannot be, I mean, that kind of interpretation of the act is nonsensical and completely unacceptable.
Thank
you.
So
what you are basically saying, yes.
Oh, it's just a minute, Dr. Spanda, we have to bring in a caller. Hello? Hello?
Hello.
Dear now.
Oh, you mean the CJ Dube.
Mr. Dube.
Yes.
Thank you. Murukufona murukupi.
Ndikufona ndiri ku Kwekwe.
Ah, thank you so much. Tipeyo fungwa zenyu mumatopinda mushirongwa imi.
Okay. Ah, ini ti fungwa zangu zvangu ndinongotsata nchiona ngo kutiko. Nikatino ma mitemo yazvakiri yazvinadzi zvingagona kuisa saka izvi zvati kuti tizvipindire kuti zvigadzire yes ingadaro apo nepabvati zvinoneta ini ndinofunga kuti zvose zvichiitika ndimaonero angu ndoona kuti ko vanenge vachionawo kuti tine matambudziko nokuda kwevanhu vari panyika dzatakavakidzana nawo sezvakaita kuti Zimbabwe dambudziko riri rareba saka naizvozvo vanenge vakudawo kuti vabhare apo nepapo zvigovanakirawo kunyika kwavo ikoko asi ndotasa kuti kwedu kunokwa kuzimbabwe kwedu kana dai taigadzisawo zvinhu zvedu zvinoita kuti hama dzedu kana dambudziko redu isareba sezvataita makore akawanda tichitambudzika muno taingogadzisa izvozvo ndiona kuti tinga tingatangana nematambudziko akaita saizvozvi naizvozvo ini ndandine pfungwa dzokungoti ndicho muono wangu wokuti matambudziko ezimbabwe hasizi chinhu chakakura kura zvikuru chingataridza kuti tigadzire ndini muono wangu
asi vadhube matambudziko iwayo kuti agadziriswe anofanira kugadziriswa nehurumende yezimbabwe ndo zviri kunzi nevamwe zviri kutadzwa izvozvo
ini ndandiona kutiko kana dai pane chido izvozvo kuti zvigadzirwe zvaigona kugadzirwa kana vanhu vaine approachment kana kuti vane imwe idea sezvandinoonawo zvandinofunga ini
aiwa tinotenda zvikuru thank you so much vadhube
and aida kuti ndikupei maonero angu andifunga kuti zvizvozvo ndokii yacho
30 seconds vadhube nekuti nevamwe vateereri vari kupindawo muchirongwa 30 seconds
allright handaingofunga kuti nyika yedu dai taidzokera pakuti ikoka tipe vanhu vedu vatakapaminda misai tovapa matitle d kubva ipapo ndiona kuti zvinhu zvose zvaitanga kufamba zvakana kuti tichawana direct foreign investment ichavepo vanhu vachave credible kumabhenki mabasa edu achatanga kumira nemanhu ekubveri nemari dzedu dzinotanga kuti dzigona kumira saka tinenge takutanga kufamba zvakanaka iko zvinoizvi hazvigoni nekuda kwokuti iko tine dambudziko iroro rokuti vehurumende kana kuti vanotungamira notonga ikomiti vanenge vachiti aiwa nyika ndeyedu inoitwa zvatora dzatsvamuchona tiita ma
30 seconds dzapera 30 seconds maita basa vadhube thank you so much regai ndingoisa mubvunzo kuna vamavhinga vamavhinga tiri kunzwawo kuti kuunited kingdom kana kubritain uko kwakuine dambudziko rekuti vana vezimbabwe vanenge vaenda kumaindavhiyu yeupoteri kana vakanyimwa upoteri pavanenge vakuzobvunzurudzwa kunodaidzwa vashandi vekuembasi vekumuzinda kuti vange varipo vachibvunzurudzwa pamwe chete pavanenge vachibvunzurudzwa nehurumende yebritain mungatozivao zvakamira sei uye hazvichizini zvichiri kuitwa here nokuti tinonzwa kuti kune zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutopikisa danho iroro
hongu ichokwadi uyezve zviri kuitika takazvi shora zvikuru sei nekuti hurumende yebritain iri kuti pane vaya vari kutsvaga upoteri vekuzimbabwe vanenge vachinzi vakonewa vanofanira kudzoserwa kumusha zvinonzi pakuda kutsvagurudza kuti zvechokwadi munhu uyu chizvarwa chezimbabwe panounzwa vamiririri vehurumende vari kuembasi kuzimbabwe kuti vabvunzurudze asi vanhu ivavo havadomi mazita avo kuti ndivanani kana kuti vabva kupi vanongotanga kubvunza munhu kune vakawanda vatakataura navo vachitutsumwa zvikuru sei nekuti zvinovhiringa kodzero nekuti ngatirangarirei kuti kana munhu achinge achitsvaka upoteri ari kutiza hurumende yezimbabwe ari kuti haikwanisi kumuchengetedza zvino kana achinge oiswa mumaoko nehurumende yakare iyoyo vachigadzirira kuti adzorerwe kumusha anenge ari muchoto ane upenyu hwake hunenge huri panjodzi tinotyira zvikuru sei kuti chii chinozoitika paanodzokera saka matanhatiri kutora nekuti tanga tii kutotaurirawo hurumende yebritain kuti maitiro aya haana kunaka zvachose anovhiringa kodzero dzevapoteri nevari kutsvaka upoteri uyezve anoisa upenyu hwevanhu munjodzi
kana hurumende yeZimbabwe yoziva kuti ngana nangana vari muBritain vanotsvaka upoteri vanyimwa upoteri vava kunzi vadzoke kumusha.
Thank you so much, Mavinga. Chris, I was just asking Mr. Mavinga to explain about the problems some Zimbabweans are facing in the United Kingdom, where we understand that the authorities there would invite members of the government from the embassy to be present when they are interviewing Zimbabweans who they deny asylum. Yes.
It's tough out there.
Yeah,
Mr. Smanda, let me read a quotation from the new regulations and I'll ask you to respond. It says from January 1, failing to declare children at the first instance will require paternity testing to add them to an application, and if the test is negative, those children are supposed to be handed over to the Social Services Department. What's your reaction on that?
Well, look, there is a, I mean, one, the issue is basically that if people are interviewed appropriately, you know, to such an extent that at their first interview they are asked about, you know, their dependents, that do they have dependents that want to join them, and then they don't declare that, that becomes, you know, unfortunate, you know, to those applicants in the sense that, you know, what is being protected here is that you get people that come, you know, that apply for asylum or refugee, and then at a later stage, they want to take children maybe from friends or relatives that want to come to South Africa and claim that they are children, but they do not declare them, you know, at the first instance in coming in. Now, that would be a problem if people had knowledge. But what we have noticed, which is a very big problem, is the fact that when people go to these interviews, they are, one, intimidated. When they even, you know, do these interviews, they are misled. You know, I have an example now. We have got one that we are going to be appealing, somebody that went, you know, to the refugee center. And when you look at the report of the RSDO, it practically claims that, you know, this person said they are coming here to find a job and they'll occasionally visit, you know, their parents back in Zimbabwe. So the biggest problem is the misinformation, you know, that is given by the officers that, you know, name the refugee center. But when you look at that particular provision, we would ordinarily say under normal circumstances, it would not be very wrong, you know, to do that. And in any case, if you say these are your children, if the paternity test that is in question, for example, is going to be at the government's expense, then that's, you know, perfectly fine, you know, in this particular instance, you know, assuming that, of course, you know, the children, you know, are the children that belong, are paternal children of a particular father or maternal children of a particular, you know, mother. So that provision, obviously, I think, tries to curb, you know, that problem where children are brought in and, you know, and yet they don't belong to a particular applicant. And we don't think that is something that is completely wrong if everything had been done appropriately. But as I am saying again, what is happening now, we are very unhappy about it because all the applicants that go through the system, the majority of them go through it under a lot of undue influence and duress from these officials.
Thank you so very much, Mr. Smanda. Unfortunately, we caught you right towards the end of the show. We hope to have you stay longer next time. Thank you so much and good night.
Good night, thank you very much.
Okay, we hand over to
Tinzwe Mavinga mashoko enyu ekupedzisira.
Tirikuramba tichitaura kuti South Africa zvayava kupinda pachigaro cheAfrican Union inofanira kutaridza kuti inorembekedza kodzero dzevanhu zvava zvemuAfrica nevapoteri vese. Tichiramba tichitaura kuti mutemo waitwa uyu ubiswe uiswe kurutivi mumatare edzimhosva nekuti unovhiringa kodzero dzevapoteri. Zvakarewo tirikuona dambudziko revapoteri kuDupi Camp kuBotswana. Tirikudawo kuti Botswana iremekedze kodzero dzevapoteri isavamanikidza kuti vadzorerwe kuZimbabwe zvechisimba.
Aiwa, mashoko anokosha zvikuru. Tinotenda zvikuru vaMavinga nekuwana nguva yekutaura nesu.
Nenoiatina, thank you.
Sibongile kakhulu Mr. Mavinga.
Lami ngiyabonga kakhulu.
Hayi, sizalibona khona ngapho egodla.
Ah, na ukulukulu e buma sabonana show.
Angichope. Thank you so much. Yes, that was Mr. Dewama Vinga. He's a human rights lawyer in South Africa. You also heard from Dr. Vusumuzi Smanda, who is a member of the Africa Diaspora Forum. And from me, Chris Gande, good night, Zimbabwe.
And Jonga Gandemiri saying good night. So, Sangana Sagaram Zilongwa, the Studio 7, Ramuna Bamshitsi Gira, Tenotenda.